Ini ndini jonga kande miri nchiti eno imsore na uzanasi chitatu mbudzi 9, 2016. Vanhu vakawanda pasi rose vomuka vachishamisika zvikuru nekukunda kwava Donald Trump musarudzo dzemuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas vanoti kusarudzwa kwava Trump hakuna zvakunoshandura pakudyidzana kweZimbabwe neAmerica. VaTrevor Saruwaka vebato reMDCT vokwira kumatare vachikwikwidza danho remutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda rekuvarambidza kupfeka bhachi ravo reruvara rune mureza wenyika mudare reparamende. Bato reZANU-PF roita musangano wePolitbureau wekuziya nezvekukundwa kwaro musarudzo dzekuNorton uye gadziriro yemusangano wepagore webato iri kumasvingo. Muchirongwa chedu cheDiaspora Live Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzemuAmerica idzo dzakakundwa navaDonald Trump vachikunda amai Hillary Clinton. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira pafacebook peji redu nekudzvinya pakanzi Like.